vanhu vari kufa vakawanda. Taona kuti nezuro kwakafa vanhu gumi. Vanhu vakafa imwe yachona munhu akatsikwa nemuchairi kumbare ndokubva muchairi atiza ndokusara achifa. Vamwe vatatu vakafa kuwaterfalls kwaZindoga apo muchairi akabuda mugwagwa ndokubva atsika munhu anga ari kunze kwemugwagwa akafa ndokubva vamwe motikari yadheuka pakafa vanhu vaviri. Vamwe vanhu vakafa kunana Karoi pakafa vanhu vaviri motikari payakabuda mugwagwa nekunana Notoni. Saka tokona kuti tsaona dziri kuwanda vachairi vasiri kunyatsochaira zvakanaka mumugwagwa vanenge vachimhanya vasingateedzeri mitemo. Saka tokumbisa kuti vachairi vachaire zvakanaka chitengeredze mitemo parodhi. Vanhu ngavateedzere mutemo tiremekedzane mumugwagwa. Motikari iyi unenge uinayo asi teedzera mutemo uchiremekedza vamwe vanhuwo kuti zvifambe zvakanaka nokuti tsaona dziri kukonzerwa nevanhu vanoovhateka pavasingafaniri kuovhateka. Vanomhanyisa motikari vanotsika vanhu vanenge vakamira kunze kwemumugwagwa. Saka tiri kukumbira kuti munhu wese ateedzere mutemo achaire zvakanaka.